Tsaira Zimbabwe, tsaira tifunde.
Tsaira Zimbabwe, tsaira tifunde. Tsaira Zimbabwe, tsaira tifunde.
Vachamisa avo vanga vachifanira kutsvaira pamwe chete nenhengo dzebato ravo pamwe nekuzodyara miti pane chimwe chikoro muEpworth vanonzi vatadza kuuya sezvo mapurisa anga aine zvombo achinzi afumobata jongwe muromo ndokusosera panga pachida kudyarwa miti navachamisa. Munyori mukuru muMDC vaCharlton Wende vaudza vatori venhau kuti kuzadzwa kwaitwa mapurisa muEpworth ndiko kwaita kuti vachamisa vasauye pachiitiko ichi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogram ine, but sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi program yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kunodyarawo miti nekucleanawo kune kumwe nzvimbo. Saka tiri kukurudzira mamembers edu MDC kwese kwese kwaari kuti vabate mabhurumu, vabate mutsvairo, vachenese Zimbabwe.
Sachigaro weEpworth Local Board vabatanai masunda vatsinhirawo zvataurwa navaHwende. Motokari dzemapurisa anga aine zvombo dzaswerawo dzichitenderera muEpworth uye mapurisa epaEpworth Police Station atichitaure nevakuru vavo kuHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tigovafonera asi pataenda pamhepo tanga tisati takwanisa kutaura navo. VaHwende vaudza vanhu vanga vachitsvaira muEpworth ava kuti bato ravo rinotarisira kuti makanzuro ose aite basa ravo nemazvo sezvo makanzuro ebato ravo ariwo akasa rudzwa neveruzhinji.
Vatora kuti muzive kuti gore rino igore rekusunungura.
Amen.
Hatigone kuti vanhu vakavhota, isusu tiri vanhu veMDC torega kuti vhoti yevanhu isakaunti. Tikuzwanana saka inofanira kukaunta macouncils medu muchiitwa service delivery. Tora kuti mvura ike ichisvika kudzimba because hatidi kuti macouncils aiuze excuse yana munangagwa. Handitika ngavatsvage nzira dzekuti vanhu vawane mvura mudzimba, ngavatsvage nzira dzekuti zvavanogona kuita mabasa achikiretwa aite council level. Handitika mayouth edu achipinda achipinda mabasa, isu kumusoro tichigadzirisa kuti vhoti yenyu yoita sei, yokaunda sei. Saka tinenge takatarisa kumacouncils kuti service delivery kumacouncils hatidi excuse. Handitika nyika yakashata, but kana wapinda muofisi uchiziva kuti ndo zviripo shanda.
Asi vamasunda vati kanzuro yavo iri kutadza kutakura marara sezvo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa nyore uye vagari vazhinji vemuEpworth vari kutadza kubhadhara mitero yavo kukanzuro kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Mumwe mugari wemuEpworth vaJealous Jacob vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vazhinji vavo vasina mari yekubhadhara mitero kukanzuro kuti igokwanisa kuchenesa nharaunda yavo, zvinhu zvakaita sekutsvaira hazvidi mari kuti zviitwe.
Vamwacho ndivo vanoti vakarasa kana maprotector plaza vashandisa vanhu vatozoona vachinhonga vachitambisa. Saka isusu tikuti tikabvisa marara zvinotibatsira kune vanhu vatina vadiki kuti pazvirwira vakwanise kubatana nazvo. Plus mvura chadzidzo kana dzikanaya tona dzimwe mvura dzinenge dzaakukokora marara aya aakupinda mukati medzimba dzatinogara, dzimwe mvura ndidzo dzinozoshandiswa nevanhu, saka zviri kukonzera urwere. Saka tione marara tikakwanisa kumatsvaira, nzvimbo yedu tikaigadzira ikagara yakachena, zvinotibatsira isusu seAirport.
MDC inoti kubva zvino zvichienda mberi nhengo dzayo dzichange dzichitsvaira munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose chishanu chekutanga kwemwedzi woga woga senzira yekuti nyika igare yakashambidzika. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vati nhengo dzebato ravo dzinofanira kushandisa mikana yekuungana uku kuita zvinhu zvinoita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo vabve mumasimba eutongi zvinosanganisira kuratidzira. Asi mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti zvose zvichaitwa neMDC zvinofanira kunge zviri zvinhu zviri pamurau, vachiti vanochengetedza mutemo havazoregedze kuita basa ravo kana mutemo wenyika uchityorwa. Nekune rumwe rutivi vaMnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzoregedza veruzhinji vachiratidzira zvine mhirizhonga zvinoita kuti vanhu vafe uye vamwe varasikirwe nemidziyo yavo sezvakaitika gore rapera apo nhengo dzeMDC dzanga dziri muEpworth dzichitsvaira. VaMnangagwa vanga vachitungamirawo kutsvaira panzvimbo yemabhizimusi emupandawana kwaGutu Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa kumutauriro wavamunangagwa vaGeorge Charamba kutinzwe mafambiro aita zvinhu kwagutu kwakare mumashoko avaisa padande mutande ravo reTwitter. Munyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vamunangagwa vatambirwa zvine mutsindo nevatsigiri vavo kwagutu. Vamunangagwa vane urongwa hwokuchenesa nzvimbo munyika hwavanoita chishanu chekutanga mwedzi wega wega. Dunhu remasvingo reZANU PF rinonzi rakurudzira kuti zvirango zvakatemerwa mutungamiriri waro nevamwe vavo muZANU PF nehurumende yeAmerica zvibviswe. America yakawedzera zvirango izvi kwerimwe gore ichiti vatungamiriri veZimbabwe ava vagadzirise maitiro avo munyaya dzekodzero dzevanhu, kuremekedzwa kwemitemo yenyika pamwe nekupedza uori. Zvirango izvi zvichaongororwa zvakare mwedzi uno gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Thomas Chiripasi.